mawuya ndinoita semunhu vanhu vari kutengesa especially munguva inei yemaelection advice yangu kuti zvisaita kunge zvinosenzeresa mhirizhonga vanhu vanotengesa vaya vemabhengi kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kuzozvitengesera maybe vamwe vasina kupfeka something like regalies inokuti mwega ega anenge ane bato rake zvake but pakuti munhu anotengesa ange akapfeka regalia zvine zvakawanda zvinogona kuitika unogona kuti unenge uchida kutendera munhu aundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeira mwendeba pati b ndakupedza kutomutengera akutoshaya mari kutomutobhera vana chikafu saka kurudziro yandinayo mii yekuti vanonotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzaunenge kupfeka almost every day then kana uchida hako kupfeka hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba uri kuenda mabhurosa kana uri kumba kana uchienda kuti but mukutengesa ndiri kuti kana uri kuenda uchitengesa zvine mari pacho chenu bcause munhu anogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekupechi a yekupati b kana kekupati b onawo yakapfekawo yake frisa gonchibva kuharare iwantodimomunhu kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikova nchida kukutengera ndikabhekanizva wakapfeka ndinotenga here saka ndinongoti zvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese
pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya
uno mukadoma inini hambesi mukadoma mukadoma ha hatisati hambesangana yedu nazvo hatina vachiauya sesa mukadoma handinaanga ndipindani
imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma
ndoda kukurudzira vagari vee mukadoma ndivangoti mararamiro atrafic yeka zvinotiike vana distracted vakavhara nemamumakambani anga ari mahombe mahombe saka vanhu vatiri kuvimba navo ndo vanotobhadhara mari yekachona ndo mavhenda achonaiyaya